chinu chekuti mtemo uyu akuda kuendeswa kuna president chinu chatanga tichitoziva kuti chino gona kuitika hatina kunyanya kushamisika nazvo nokuti tiri kuziva kuti hurumende ZANU-PF iri kutora mitemo yose yakanga ichishandiswa panguva yekudzvanyirwa kwavatema nevachena munguva yecolonial rule yeRhodesia vari kutora mitemo iyi vachidzorerazve kuti vambunyikidze kodzero dzevagari vemunyika vachimanikidza nokuita umbimbi ndoga munyika muno yatinenge tichitarisira kuti nyika yakasununguka vana venyika vanofanira kugara zvakanaka asi chinhu chinosuwisa kwazvo kuti vanhu vakanga vamborwira nyika rusununguko vodzorazve vana vevhu vagari vemunyika muno munhapwa nomukutambudzika nomukumbunyikidzwa
saka munoona here vamunangagwa vachisaina bhiri irori kuti rive mutemo
tinotarisira kuti dai mukuru wenyika akaongorora chinhu ichi akasasaina bhiriri kuti nyika isapere uremu hwayo nechimiro kana ichitariswa nedzimwe nyika nokuti chinhu chitisingatarisire kuti chingadaro chichiitika mukore uno 43 years after independence
ko iyo nyaya iri kutaurwa nehurumende iyi yekuti mutemo uyu wakakodzera kuti unge uripo nokuti mamwe masangano akazvimirira ari kutyora mutemo mashandiro avo munoti
kuita kwaro bere kuti kana roda kudya mwana waro rinotanga rapomera kuti unonhuhwa sembudzi asi echiziva zvaro kuti manomano bedze kuda kuparadza mwana waro saka hurumende haina chainobata chaingapomera masangano akazvimirira tinooperata tiri pasi pemitemo mizhinji mitemo yereserve bank yekuoneswa kuti mari ifambe zvakanaka mitemo yenyika inotonga avo vanenge vachikora mitemo kana vanenge vaita zviri kunze kwemitemo mitemo mizhinji iri munyika muno inofanira kunga ichitariswa iyo inomira nesimba kuti vanhu vasatyore mitemo uyezve mapato akawanda mapurisa weanticorruption nevamwewo mapato anochengetedza mitemo munyika variko vazhinji
asi kune masanganowo here atambobatwa nemhosva iyoyi iri kutaurwa nehurumende iyi zvasvitsa kuti vanga vachigadzira mutemo iwoyu
hakuna mitemo yati yachorwa zvinobatika zvingaiswa pachena nehurumende ichiti iyi ndo mitemo yakachorwa nemapato akazvimiririra asi kana tichitarisa kusafambiswa kwakanaka kwemari tiri kutoona kuti pane zvakabuda mudhokumendari yeAl Jazeera mari zhinji hadzi kufambiswa zvakanaka kwete nemasangano akazvimiririra asi navanhu vane chekuita nekutongwa kwenyika mari zhinji zhinji dziri kutenderera munyika dzichibuda kunze neupfumi hwenyika hwezvicherwa huzhinji huri kubuda kunze nemari dziri kurasikirwa nyika nadzo yatinoti money laundering yakabuda pachena kuti zviri kuitwa naavo vanhu vane simba vari kutonga kana kuti vane ukama nevari kutonga saka kana pane nyaya yekuti paiswe mutemo unofanira kutoiswa kune ivo vari muzvinzvimbo zvine simba nehama dzavo nemadzisawira avo nokuti ikoko ndokuri kubuda gold redu ndokuri kubuda diamond ndokuri kubuda chrome ndokuri kubuda lithium ndokuri kubuda platinum yedu zvisina kunaka uyezve ndokuri kufambiswa mari zvatakatonzwa isu kuti kunyange panhandare yendege huru yemunyika panotarisirwa kuti ndopanenge pasingapindike nezvinhu zvisina kutsarukana takatoona tikaoneswa pachena kuti pari kungopindwa newada wada pasina kana chinodzivirira nyika ikoko ndokwaifanira kunga kwakaiswa simba rese nanga nemaNGO ari kupa vanhu zvikafu ari kuendesa vana kuzvikoro ari kuchengeta shirikadzi nenherera nevachembera nevakwegura hazvibatsiri zvinodzorera nyika kumashure
ivo masangano akazvimirira aya anotambirawo sei mari dzerubatsiro dzinopinda munyika zvinhu zvamunoisa pajekerere rekuti zvionekwe nevanhu vese
mari zhinji dzinouya kumasangano akazvimirira munyika ino dzinouya nomutoo wakafanira dzinopinda mumabhanga ndosaka mechinzwa reserve bank yechitobuda pachena kuti kwakauya bhiriyoni kana kuti kwakauya mari yakati nokuti mari dzinouya pachena dzasiyana nedziya dzatakanzwa dzichibuda padhokumendari yeAl Jazeera dzinouya dzakavigwa mumatirangi nemumamonaki